manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 17, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova nengo yeparamende vachimirira bato reMDC vaEsap Mudlongwa avo vakashaya nechirwere cheCOVID-19 voradzikwa Bulawayo nhasi. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vofa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose, nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiyambira kuti uwandu uhwu hunogona kuwedzera. Sangano rinoona nezvechikafu RefuseNet royambira kuti muZimbabwe munogona kuita mamwe mafashamu zvakare apo vakawanda vachiri kutatarika kuwana raramo kumaNicaland kwakamboitika dambudziko recyclone idai gore rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zvisere nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 8,099. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nevana nechirwere ichi nezuro wakare. Asi mumwe akashaya nechirwere ichi ndiva Esap Mudlongwa vakava murongi wekutanga wemabasa mubato reMDC. Vamudlongwa vakashaya kuchipatara cheMatadei kuBulawayo. Uye ndivo baba weanotsikisa mumanzi ane mukurumbira zvakanyanya kuSouth Africa, Oscar Oskido Mudlongwa. Muchakabvu akambomiririra Pumula Luveve mudare reparamende. Mumwe vashoma vanga vari pakuradzikwa kwavamudlongwa mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Tabata vachamisa kuti tinzwe zvizhinji.
Vamudlongwa vanga vari gamba ratakashanda naro kubva tichitanga musangano vari national organizing secretary vedu. Isu mazuva iwayo takanga tichiri vechidiki tichitungamirira mayouth munyika yose, saka taiziva nekushanda pamwe chete nguva zhinji. Igamba ranga rakasimba, igamba ranga rine rudo, anga ari mushandi akagwinya, anga achimira mira panyaya yenhamo kana kuti hondo yeurombo yekuparadza urombo munyika yekwedu. Aishandawo nevashandi ari mumiriri wetrade union. He was a worker of workers. Saka aishandira vashandi ari mushandi wenyika. Akanga ari member of parliament.
Asi mukushanda kwavo vaive munhu akaita sei?
Akanga ari munhu anga ane rudo, anga achiyananisa, aiva akazvipira kuti nyika ite zvakanaka. Ndakavaona vamudlongwa munguva yapfuura dzesarudzo vakavamwe 2.6 million vakativhoterawo, vachivhotera shanduko, vachivhotera chiedza kana kuvhotera ramangwana rakajeka. Saka murume anga akasimba, anga ari baba, anga ari mudzidzisi, anga ari murongi, nekuti ndo vakaronga musangano, anga ari murongi ndiaironga kana kubudiriro yemunharaunda semashoko anga achitaurwa muluveve muno matatiri. Anga arivo munhu aitya Mwari, anga achienda kukereke zvinova kuAssemblies of God, zvinova zvinhu zvinopa simba nespundudzo netariro yokuti haana kunge achingoziva chete kuva nepfuma yemunyika muno ane shanduko, asi anga achidawo shanduko yokudenga nepfuma yekudenga.
Mumashoko enyu yekupedzisira mungati kudii nezverufuro?
Tinokudza gamba redu Kawe Lamakawe. We say kuti aiwa gamba zorora murugare, tachema nehama, tachema nevana nemhuri, tichiti aiwa mweya mutsvene ave nawo, umweya omwele uye lami. iskatsongi.
Mutungamiri MDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunare kuBulawayo. Zvichakadaro bazi rezveutano rinoti hakuna mumwe munhu ati afa kubva musi wa 14 Gumiguru, zvichireva kuti vafa nechirwere ichi vachiri mazana maviri nemakumi matatu nemumwe kana kuti 231. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu kana kuti 7673. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu vana nezuro. Vachiri kurwara izana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195. Mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nemapfumbamwe ane mazana mashanu nemakumi manomwe nevana nemakumi masere nevana kana kuti 39,584. Vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe ane zviuru mazana manomwe nemashanu kana kuti 39,405,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nemasere kana kuti 218,000 uye vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni masere kana kuti 8 million. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemashanu kana kuti 1,105,000. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 27 million. Tichiri panyaya iyi, mumazuva gumi adarika, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzemuEurope dzinosanganisira France, Belgium neSpain wawedzera zvinotyisa, uye vanoona nezveutano vachiyambira kuti vanhu vari kufa nechirwere ichi vanogona kuwedzera. Mukuzeya nezvenyaya yekufa kwevanhu nechirwere ichi pasi rose, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida. Tatanga nekuvabvunza nezvekufa kwevanhu vanodarika miriyoni pasi rose.
Zvinhu zvinonzwisa tsitsi kuti utachiona hwakadai hungafungidzira kuti hudoko doko chose asi hwakapararira kuti hunge hunga huchikonzera kuti vanhu vanodarika miriyoni vave vakarasikirwa noupenyu pasi rose. Asi tinotongotenda nezvakakwanisa kuitwa munyika dzakasiyana siyana nehurumende, mungava munyika medu nenyika dzose kudarikidzawo nana World Health Organization kuti pakava nechenjedzo huru nezvaitarisirwa nezvaikurudzirwa kuti zviitwe kuti utachiona ihwohwo husava hunonyanya kuenderera mberi zvikuru. Ndosaka makazoonawo kuti nyika zhinji dzakazoti ngatiite malockdown aya ekutoti vanhu garai mudzimba musafamba, mabhizinesi ngaavhare, zvifambiso, matransporta, mabhazi, zvitima, makombi hambomira kufamba, nokudawo kuti vaiti ngazvinofanira kuti zvibatsire kuti utachiona husapararira.
Asika vamaida panofa vanhu miriyoni hausi huwandu hwekutamba naokawo.
Tingatoti vanhu vanhu miriyoni inhamba inoratidza kuwanda zvikuru, asi totofanirawo kutenda kuti hapana kuzonyanya kushaika kwevanhu zvichitarisirwa nekuenzaniswa zvikuru nezvakamboitika yatoti Spanish flu yakaitika kuna 1918-19 makore apera akare zana apfuura kuti zvakakonzera kufa kwevanhu vakawanda, dzimwe nhambo vaitodarika mamiriyoni akawanda zvikuru. Saka totongotenda kuti apa pakaita chenjedzo huru.
Chii chakapa kuti shoko rinyanyofamba?
Tiri munguva yekuti information inofamba zvikuru, vanhu vachichenjedzwa, vanhu vachibatsirwa, vanhu nyika dzichibatsirana, hurumende dzichikurudzirawo vanhu kuti vawane chenjedzo yekusanitaiza iyoyo, social distancing, kugeza maoko nemvura nesipo nekupfeka mamask zvinoita kuti vanhu vasabatira pachirwere icho, vachabatira utachiona.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Sangano rinoona nezvechikafu Refuse Net riri kuyambira kuti muZimbabwe munogona kuita mamwe mafashamu emvura uye dutu mpengo remhepo apo vakawanda vachiri kutatarika kuwana raramo kumanikaland kwakamboita dambudziko iri gore rapera. Vanhu vakawanda mumanikaland vakarasikirwa neupenyu uye dzimba dzavo nezvipfuyo nekuda kwedambudziko recyclone Idai. Mugwaro raburitswa nefusenet, sangano iri riri kuyambira kuti izvi zvinogona kuitika zvakare gore rino nekuda kwekuti kuri kutarisirwa kuti kuchauya mvura yakawanda. Vemakereke vari kukurudzira hurumende kuti iise mari parutivi yekubatsira vanhu munguva dzenjodzi. Vamwe vari kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko ndevezimbabwe Council of Churches. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vari kumanikaland pari zvino.
Tinotenda blessing mafamilies akawanda achiri kurecover from trauma cyclone Idai. Vazhinji havasati vava nenzvimbo dziri stable dzekugara, vamwe dzimba dzavo hadzisati dzavakika. Vazhinji vachiri kugara muma shelters ari temporary.
Ko chikafu vari kuchiwana here?
But vazhinji havana nenyaya kuti paita cyclone zvanga zviri mumunda zvanga zvava destroyed, havana kukwanisa kuita ma harvests. Saka vazhinji vanonida vachiri kunida kubatsirika. But now nenyaya ye cyclone nenyaya ye COVID-19 vazhinji vavo upenyu hwavo hunoramba uchiva vulnerable.
Saka imi muri kuitei chaizvo?
Tiri kuno kubatsira nezvishoma zvatinazvo zvekuti vawane chekudya. Vamwe tiri kuvapa ma inputs kuti vagokwanisa kutanga kugadzirira kurima sezvo mvura yesizini ino yatanga kuuya. Ndozvimwe zvatiri kubatsira nazvo. Vafundisi vedu vari kuno vari kubatsira ne psychosocial support kuramba vachikansela mafamilies evanhu vachiri kuda kuramba vachibatsirwa.
Rubatsiro urwu ruri kubva kupi chaizvo?
Rubatsiro gwatiri kuwana guru kubva kuma organizations akati one day ari kusupporta Zimbabwe Council of Churches. Pano patiri pa ward 10 tiri kuprovide rubatsiro gwatakawana ku Canadian Embassy. But tine mamwe ma areas atiri kudistributa chikafu chatakawana kubva kuma ecumenical partners edu akaita se United Church of Canada, Australia, Christian Council, ma member churches edu Zimbabwe Council of Churches vanotungamidza vafundisi vavo kumberi kubatsira kudistributa vano provide support in kind. Then mamwe ma churches edu ma partners edu ema churches from kubva ku churches dziri ku Europe, ma churches SA while they are supporting these processes. Iye zvino tiri ku distributor chikafu kwaseke, tiri ku Mashonaland Central, Matabeleland North ne South, ne Midlands ne kuno ku Chipinge. Ndo ma areas atiri kudistributa chikafu pari zvino zulu.
Taita hurukuro navo nezvekubatsira kwavari kuita. Reverend Kenneth Mutata ndivo munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches. Vanga vari parunare kuChipinge. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kwasara mavhiki mashoma kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dziitwe muAmerica, asi mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kumirira bato remaRepublicans vari mumashure mevari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vemaDemocrats mukubatsirwa nemari yekutsvaga rutsigiro. va Trump nebato ravo nevamwe vari kuvatsigira vakaunganidza homwe yemari inosvika mamiriyoni mazana maviri ane makumi mana nemanomwe kana kuti 247 million zvichienzaniswa navaBiden nebato ravo vakaunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana matatu ane makumi masere nematatu kana kuti 383 million izvi zviri kureva kuti pakutsvaga rutsigiro mudzine penyuro vaTrump vari kukundwa navaBiden zvinova zvange zvisingatarisirwe nevakawanda mamwe madzimai maviri ekuIran ayo adaidzwa nevekumajeri kuti vauye kuzotanga kupika mwedzi makumi maviri neminomwe yavakatongerwa anoti hapana chekudemba pamhosva yavanonzi vakapara yekuisa ruoko rwavo patsamba yenyunyuto yaikurudzira kuti mukuru wechitendero munyika iyi vaAyatollah Ali Khamenei vasiye basa vaviri ava vari pakati pemadzimai gumi nemana vakasungwa nenyaya iyi uye vanoti kunyange hazvo utano hwavo huchitarisirwa kusamira zvakanaka vari mujeri munyika mune chirwere checovid chiri kupararira zvakanyanya vanoti havasi kuzodududza pakurudziro yavo yekuti Ayatollah asiye basa Cameroon inoti yavhara zvikoro makumi matanhatu zviri pedyo nemuganhu wayo neNigeria kumaodzanyemba kwenyika iyi izvi zvinotevera kurwiswa kwevarayiridzi nevana vechikoro nevanopfurikidza mwero veBoko Haram Cameroon yakaendesa vana ava munzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vanodzidziswe nemauto Boko Haram yave nemakore gumi nerimwe ichirwisa kuti iwane kuzvitonga kuzere kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria uye iri kurwisawo nyika dzakavakidzana nenyika iyi dzinoti Cameroon, Chad, Niger neBenin yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye kumaruwa panguva iyo pasi rose nemusi wechina chapera vanga vari kurangarira zuva remadzimai anogara kumamisha regai tiende kwavari tinzwe kuti kwakamira sei kwavari kugara uko vanoti vane dambudziko rekuti zvipfuwo zvavo zviri kudyiwa neshumba
ini ndiwo mudzimai naisha ndiri kumwe kumunungwe kunonzi kumaodza yedu yakatonyetswa neshumba shumba dziri kutidyira zvipfuwo ndingangoti kubva shumi rapera kusvika iye zvino tadyikwadyiwa mune 6 minutes matanda akasiyana nemadhondi maviri saka tashaya zvekuita vepasifika vashedza havauye musi iwoyo vanozouya rarimwe zuva saka tinenge tavafonera kuti vari kuuya ini ndakabatwa kumhondo muchechina last week vakazoya chitatu chiiki kureva kuti 4 or 5 days vasina kuuya saka vauya kudaro hazvichabatsira nekuti shumba inonzika bake inodzokera nyama yayo takambochengeta nyama kusvikira taona kuti havasi kuuya kusvika dzazoparadza nyama iya saka vakauya vari pano vari kuti vari kumirira tiri kuraramba hakuna shumba iri kuuya nekuti mazuva awanda iyezvo vane mazuva maviri vari pano masikati vanombofamba vachitsvaga hapana chiri kubuda shumba dziya hadzichauri saka chinongo tinetanhisekuti dai vachiti musi wainenge yaurayiwa mombe taripota musi iwoyo vouyewo musi iwoyo tano kuzoya veduwe kwapera 4 or 5 days hazvichabatsira saka tashaya zvekuita kuti toita sei
ipapa apa tichitarisa zviri kuitika munharaunda yenyu mungati zvipfuyo zvakawanda sei zvabatwa neshumba idzi
gore rapera dzakatibatwa tiverenga dzakaitosvika kumaverenga nemadhondi saka iye zvinodzisiyei dzatowandisa kune kumwe kumaraini kwedu kumhiri kwemaraini wedu yakatobata masikati kubata mombe masikati ende ndiri kunzwa kuti kukurukwedza uko ndiri kubata masikati nekwatinovhiringa vanonzwa kwatinovhiringa vatobatirwa mombe masikati machinu saka hatichanzwisisi manje kuti toita sei
misha yenyu yamuri iri pedyo nenational park here zviri kufamba sei nyaya dzeshumba idzi
tingangoti hapasi pedyo pakanyanya kure asi takakunoisisi takagara panapa kubva 1970 hatina kundonetichidyirwa tazotanga kudyirwa ndasii muna 2019 ikatikatanga kudyirwa neshumba asaba ya mna 1975. Saka jambi nchuti, kiwe tatulari kuchu. Vakambosiya zvokuridza kuti kana amanheri moridza kuitira kushunga dzake dzisauye kana mukakana muchabiridza dzinogona kuuya musi wavakasiya iwoyo vakaridza kuti dzipidze ndemusi wadzakabva dzateya dziradira mombe mbiri nemadhongi maniri
apa munenge muchiridza chii zvii zvimwe zvamuri kutarisana nazvo semadzimai ekumaruva
zvinhinga mpini zvatinazvo zvanangoti zvatinazvo ndezvekuti isu semadzimai kune dzimwe chikadziso chakaita inenge chirikadzi pane kutidomamu chirikadzi kana zvinhuka dzanetsa kudaro kutiwo munhu womukadzi ubude panze kunorwisa kunodzinganisa chipfuro chakadaro zvinonetsa ipapo apane mukomana ari pano ndiye akatobuda ndokubva ndamukana ipi ndokubvaamhanyira kudanga vanotishinga dzinotinza dzikaona laii chinonetsa ndechekuti uri chirikadzi kudaro kuti udzigame zvinonetsa zvinoda vanhu vechirimi
ivo vepaksi vamataura kuti varipo pari zvino vanenge vachigara munharaunda imomo here
vari kutogara pano pambapa munharaunda vari kutovanovatorara mumotera mukanza vachiti vakagarira shumba dzacho vane zvino hapana chafamba nokuda kuti zvadzinoita shumba dzake dzinoti kudati divi radzauya dzodya dzobva dzachinja divi dzoenda rimwe divi dzonodya kana kuti one week ini ndavarayirwa kuno kudzodzoka kuti dzodya kunoku ndezvadzinoita
ko padambudziko rechirwere checovid-19 ikoko kwakamira sei
kunoku kwakuchiri nani hako kudai nyaya yekuti tinogara misha
dai hurumende yanga yakateerera pari zvino zvii zvamaida kuvaudza pamusoro penhuna dzamuri kutarisana nadzo kumaruva kwamuri ikoko
inini dai hurumende ichinzi inotaurwa nayo kana ivo vamunangagwa chaivo dai vanga vachinzi vanoonekwa ndainge vachimira nekuei nokuti ini ndarwadziwa mombe mbiri here nekuei izvozvizvi unoshaya kuti woita sei ukadyirwa mabhenga unorimisa woita sei dai vanga vaonawo kuti toita zvipi matanga edaya handizivi kuti hakuno here kana malaiti ndinonzwa kuti mhuka dzinoti dzinotya moto ini ndaiva ndine malaiti mairi ndikaisa mvura yakanaya tigezi achibvaadzimaoti saka handizivi kuti hurumende inotatayo ingatibatsirewo sei kunzvimbo inaya tigere tatambura vedu wetiezi dzikatambura
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu our lives
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvemvura yaturuka zvaakuratidza kuti varimi vatanga kumhanya-mhanya vachigadzirira mwaka wekurima asi kuti tinzwise kuti varimi vakagadzirira zvakadii tabata mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union kana kuti executive director vaPaul Zakaria tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaZakaria
thank you so much
vaZakaria zvii zvamungataurira varimi vangatanga here kuita chipatapata kutanga kurima kuisa gejo pasi
nguva inoyi gore negore ndiyo nguva yatinenge tichitarisira kuti murimi akarongeka anofanira kunge ava nezvinhu zvake zvese kutaura mainputs anodiwa kumbeu kumafertilizer kumachemicals uyiwo zvekare panguva iyo inoyi kana anga asati apedza kugadzirira minda yatinoti land preparation yai ndoo nguva yekunge munhu waakuita izvozvo nyaya dzekuti ndinodyara rini dzinenge dzaakuenda dzichisiyana nzvimbo nenzvimbo nekunaya kunenge kwaita mvura yatinoti effective rainfall inotipa moisture kana kuti unyoro unoita kuti mbeu igobukira zvakanaka kana yasvika iyoyo then wochiisa zvavo mbeu yavo pasi asi iye zvino izvi tiri kukurudzira gadziriro yakasimba nekuti mwaka uno unorakidza kunge uchatipa mvura yakanaka.
Muri kuona here varimi vachidai vagadzirira tichitarisa mitengo yezvekurimisa?
Gore rinoratisiyanei nemamwe makore. Tine zvirongwa zviri kutsigira varimi kuti varimi vagone kubata mwaka zvakanaka. Ndingati kana kuri kumaruwa yataiziva iya ichiita presidential scheme iyai inopa mainputs yeti household or level kuti vanhu vagone kuva nekudya kwakakwana vachigona kuzotengesawo zvinenge zvati pfuuridzei. Takatotanga kare zvikuru kunana May tichipinda munana June ndopakatotanga nyaya dzekutogadzirira. Tine gadziriro yandachisimuka zvikuru yakanangana neyatinoti conservation agriculture kurima kuya kukuista kwemakomba. Saka mhuri dzakawanda dzinosvika almost 2 million iye zvino vanga vagadzira makomba avo. Mbeu iri kutoenda kumhuri idzodzo sezvatiri kutotaura iko zvino. Vachitaura nevekuGMB vari kuongorora vari kuona nenyaya yekudistributa mbeu iyoyo pamwe chete neagritex ndokuona kuti iye zvino izvi vatopfuura 40% distribution yemainputs iwayo. Takatarisana nekumalarge scale uko ndovaya vari kunopinda kumabhank kwakaita sekunana CPZ vachipiwawo mainputs yainga ichinzi command agriculture yaakutarisa ichinzi climate smart agriculture. Saka ikoko kuri kubudawo zvekare mainputs ari kuenda negadziriro dzedead preparation dziri kuitika ikoko. Dambudziko guru richava kune avo vasiri muzvirongwa zvinotsigirwa vari kufanira kuti vanga vachibudisa mari mudzihomwe dzavo. Ivavo ndo vari kusangana nedambudziko rekuti mainputs ari kudhura zvikuru. Maprice zvinhu akwira ive mumaus dollar chinova chinhu chisingafaniri kunge chichiitika. Saka pari kutariswa nyaya dzekuti zviri kukonzerwa nei.
Ko takatarisawo padivi rezvekurimisa ingadzi draft power muchirungu, muri kuona varimi vakagadzirira here kudivio iroro?
Kune vachashandisa vachada kudonza magejo nezvimwe zvakadaro vachida mombe dzinosenza. Takaita dambudziko rakakura makore maviri apfuura rechirwere chatinoti January disease. Mombe dzakawanda dzakafa uyewo zvekare yatinoti draft power iyo yamuri kutaura ndo dzemombe dzaishandiswa idzodzo. Kureva kuti kwava kutodikanwa dzimwe mbindu matrakta kana zvichikwanisika kune vasiri kuita zvemakomba izvo zveconservation agriculture. Kwakuda kuchitotarisa kuti vobatsirwa nenzira dzipi. Kuchine dambudziko kuti vagadzirire kuita izvozvo.
Tinotenda baba Zakaria maita basa.
Okay, mova nenguva yakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Jonga. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vaimbova mumiririri wedare reparamende vaesap Mujongwa, avo vakashaya nechirwere checovid-19 voradzikwa muBulawayo nhasi. Sangano rinoona nezvechikafu RefuseNet royambira kuti muZimbabwe munogona kuita mamwe mafashamo emvura nedutu mupengo remhepo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 17 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabasungula ibandla le-MDC, umnumzana Isaac Mdlongwa, obhubhe ngolwesithathu, ubekiwe namhla kobulawayo lapho avaleliswe umndeni wakhe, izihlobo kanye lamalunga aleli bandla.
NgesiNdebele sithi intaba idilikile. Kungabe leli lizwe bayakwazi ukuthi amaqhawe adeclare izenzo zomuntu, hatshi i-political party noma i-political. Namhla ubaba lo osekhothamile ngabe li-national hero.
Ibandla le-MDCT lithi likhangelele ukusungula imihlangano yalo yama-provincial congress ezigabeni zonke zelizwe kusukela ngomgqibelo ozayo. Eza kwandulela owe-extraordinary congress ngenyanga kaMpalakazi lapho kuzakhethwa umkhokheli oqotho we-MDC.
I-MDCT yilo ibandla elikhokhela i-MDC Alliance. Nxa silandela isivumelwano se-MDC Alliance, i-MDC Alliance ayizange ibe libandla elizimele lodwa elasuka phansi, kwaba ngumbuthano wamabandla.
Ugatsha olubona ngezempilakahle olwe-Ministry of Health luthi inani labantu asebehlaselwe ligcikwane le-COVID-19 selokho elaqhamukayo elizweni selifika phose kunkulungwane eziyisithiyagalolunye, njalo inani lababulawa yilo likumakhulu amabili lamachumi amathathu lanye. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kuwona lo msakazo. Ugatsha olubona ngezempilakahle olwe-Ministry of Health luthi inani labantu asebehlasele ligcikwane le-COVID-19 selokhu laqhamukayo elizweni selifika phose inkulungwane eziyisithiyagalolunye, 8099, njalo inani lababulawa yilo likumakhulu amabili lamachumi amathathu lanye, 231. Inani leli likhutshulwe ngabangamachumi amabili lane abatholakale belegcikwane leli embikweni owethulwe izolo lugatsha lwezempilakahle, kodwa ubengekho obulewe yi-COVID-19. Omunye wabasungula ibandla le-MDC, umnumzana Isaac Mdlongwa, obhubhe ngolwesithathu, ubekiwe namuhla kobulawayo lapho avaleliswe umndeni wakhe, izihlobo abasebenza laye, amalunga ebandla lakhe labanye abaninginengi. Umkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe kanye lowe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bebekhona kulumbuthano. Umndeni kamufi uthe kufanele kube labantu abalihlekana esebekwa ukwenzela ukulandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Njalo mhlawumbe iningi lizanxuswa emthandazweni wesikhumbuzo sakhe kusiya ngokuthi umama usunjani. Okuningi asikuzweni kunxoxo esiyiqhubela umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance.
Siyadana thina esisungulelayo umhlangano we-MDC ngo-99. Yiwo amaqhawe esizwe esithi ngesikhiwa unsung heroes. Yibo abaqalisa ukukhuluma ngamalungelo abasebenzi esebenzela i-Rhodesia Railways yaba yiZimbabwe National Railway. Yikho ke bathe labafowethu labafowabo o-Gibson Sibanda, labo-Fletcher Dulini, labo-Morgan Tsvangirai, labo-Mathibenga Lucia, lama-trade unionists amaningi omdzingerere abanye sebashona, bakubona kufanele ukuthi izisebenzi zinanje. Umuyi u-former president u-Robert Mugabe wasebaphingqobe ukuthi liyasihlupha lina bantu be-trade union ZCTU sikhuluma kakhulu ngamalungelo ezisebenzi labantu jikelele. Kungani lingafomi iphathi yenu sihlangane enkundleni yepolitics? Ngalokho amajahala ayesebenza lo-Isa Mdlongwa baqunga isibindi bakhankasa ilizwe besenza amaforum ezCTU indawo yonke eZimbabwe bayibhuqa baze bavumelana ukuthi akufonywe ibandla okuthiwa yi-Movement for Democratic Change. NesiNdebele sithi intaba idilikile. Kungabe leli lizwe bayawazi ukuthi amaqhawe adeclare izenzo zomuntu hatshi i-political party noma i-politibro. Namhla ubaba lo osekhothamile ngabe li-national hero.
Ungathi kuyini kahle kahle abantu abangakufunda kumbe abangasala bekuphethe ngembali yakhe?
Iqhawe leli lisitshiyele isifundo sokuthi abantu abasebenze bengakhethi abanye ngemhlobo esingathi inkethi abatshabi mbe i-racism. Abantu bonke ngamaZimbabweans, abantwana besizwe. UMdlongo akaqalisanga i-politics ngo-1999 wayelilunga le-UNDP lale-ZAPU kwaze kwafika ku-1980. Waseqinisa kakhulu eze-trade unionism. Siyabonga Mahlabe Zulu ukukhala lathi.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, sixoxela ecingweni ekobulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi likhangelele ukusungula imihlangano yalo yama-Provincial Congress ezigabeni zonke zelizwe kusukela ngomgqibelo ozayo, ezakwandulela owe-Extraordinary Congress ngenyanga kaMpalakazi lapho okuzakhethwa umkhokheli oqotho we-MDC. I-MDCT ithi ikhangelele ukusungula lolu hlelo eMathebeleland North bese kulandela ezinye izigaba. Lokhu kwenzakala kulokudonselana phakathi kwebandla leli lele-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa elisola isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court kanye lokuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende, esenate lemakhansilini ngele-MDCT elithi likhokhela iziqa zombili ze-MDC kuze kukhethwe umholi omutsha njengokunquma komthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, endawonye lomnumzana Witness Dube, ilunga le-MDCT.
Kulandelwe usinqumo se-Supreme Court esaphuma ngemva kokubana imithethwandaba yakuleli lizwe isikunanzelele ukubana umama uThokozani Khuphe nguye kwakumele iphathe ngomva kokusishiya kwababa uPresident Tsvangirai. Ngakho-ke konke lokho okulandelayo kusendleleni, kuqondile. Wonke umuntu ofuna ukubana abe yingxenye yombusazwe olandela umthetho kumele kumjabulise. Kuyikuthi khona isinqumo savela sabuya simqoka, siqondile, silaya kakahle kubana yini okumele kwenzakale. Kuyabe kudanisa labo abe-MDC Alliance ngabe lokhu besithi lokhu okwenzakale namhla kabakujabulele. Kuyabe kutshengisa-ke ukuthi hhayi, labo basafuna ukuba babe ngamahlongandlebe bangalandeli i-constitution ye-MDC yona leyi eyiyo eyinsika edale belomthelela wonke osifikise lapho esikhona namhlanje.
Uyamuzwa mnumzana Moyo, umnumzana Dube, uyavumelana laye yini?
Angivumelani laye ngokubana i-Supreme Court yayiklie yathi khona abahambe njenge-MDCT bayoyenza i-Congress okwenzela ukuthi umama uKhuphe u-acting president ehambe ebiza i-Congress. And ngomthetho we-constitution is very clear, ithi khona okwakuqala wayemele kwenze ukuthi sine-standing committee esasikhona ngo 2014 le-National Executive zihlangane zibe sokubizwa i-National Council, lapho esingena khona njengami lami ngiyilunga lakhona elika-2014 engangu-former chairman ngaleso sikhathi. Siyehlala phansi, sithi singahlala phansi sesisiza le-date ye-Congress okwenzakala kathesi akusosinqumo se-Supreme Court. Xa ubale iconstitution ye-MDC iclear, umamandla kumele wanike nge-National Council, umuntu ezithathela amandla yena ngokwakhe. So konke okwenzakala namhlanje kuyasethusa.
Mnumzana Dube, ingqobe isikuwe, ungathi umthetho usekelana lebandla le-MDC?
Umthetho usekelana lebandla le-MDC ukuthi thi kumbe alliance kuyabe sokuyivoxa nje indaba yonke, ngoba i-MDC yilo ibandla elikhokhela i-MDC alliance. Nxa silandela isivumelwano se-MDC alliance, i-MDC alliance ayizange ibe libandla elizimele lodwa elasuka phansi, kwaba ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa ekuqaleni agcina eseyisishiyagalombili esegoqela lezaphu. Kuyikuthi umbuthano nje wokuya kukhethu, kodwa upresident umkhokheli kumele avele ku-MDC, njalo ibandla lebandla elilapho ku-MDC alliance kumele lilandele izinqumo zebandla lami, njalo ibandla lebandla kumele libe lamandla phezu kwalabo abakhethwe ephalamende bekusuka kulelo bandla. Yikho kumele ukuthi noma kukhulunywa-ke abantu besenza ngani ngabazwisisi bona bezwisisa, kuphume kube mqoka ukubana hatshi abantu laba abarikholwayo ephalamende barikholwa kulandelwa imbuthano we-MDC alliance, isivumelwano se-MDC alliance esasivele satsho ukuthi noma sokuphele ukhetho, lelo bandla elihambise ilunga ku-MDC alliance layangena ephalamende lizabe lilokho lilamandla phezu kwalelo lungu.
Mnumzana Moyo, siza kwenzani ingabanqobayo khona ngapho njengoba bezabizwa njalo?
Lokhu kuyamangaza ngoba kabasahambi ngesinqumo sikaZulu. UZulu wazifakela abantu ephalamende nakukhansili. Ukukhuluma ukukhokhele ngabo abayetshelana lokurikhola abantu behlale phansi. I-Supreme Court yasinika njalo ukuthi sihlale phansi.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kwamnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, obendawonye lomnumzana Witness Dube, ilunga lebandla le-MDC.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kanye lokuvulwa kwelizwe ngohlelo lwe-lockdown kudale ukubhidlika kwenhlelo zabo ezokuziphilisa emakhaya osokubachiye bebhekane lendlala embi. Lokhu kuvele abesifazana laba benanza ilanga labo ele-International Rural Women's Day ngolwesine, lapho abakhale ngoncedo lokuvuselela inhlelo zabo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labesifazana bemaphandleni ezansi emaNdebeleni liphila ngokulima ezivandeni, ukufuya inkukhu, ukuthunga kanye lokuthengisa impahla abazoja phandle kwelizwe. Unkosikazi Efidlomo lilunga lesiyazamagadeni emakwilile esitezi uthi basungula lesi sivande beyisishiyankalombili bele njongo yokuthi baziphilise, kodwa selokhu kwaqhamuka igciwane le-COVID-19 ngombimbitho abakulimayo akuthengwa.
Nxa singazuza kumbeni abathengayo ukuthi nxa umuntu engabuya ngemoto yakhe afika athenge, ngoba thina ngokwethu asilamandla ukuthi singaya ngaphi, sibhoda khonapha kuphela. Asiyindawo ngenxa yecorona. Uhlupho olukhanda nolo mama osekhaya khathesi luhlupho lendlala, njengoba sikhuluma ngendlala. Abantwana siyafisa lokuthi baye ezikolo, abantu sifisa lokuthi badle. Sinohlupho olukhulu njengabomama, ngoba umntwana wonke ukhala ekhangela umama.
Amazwi akhathekelwe ngunkosikazi Gesta Mbangeni othuke esigabeni sesizanani esitezi, yena othi bathunga amadoyili ingcebethu lamacansi ukuze babhadalele abantwana iindleko zesikolo.
Into esisizayo esincedisayo njengoba kungala kunye esikusebenzayo siphanjaniswe nje yona lomkhuhlane obekhona phakathi kwethu. Njalo lapha kithi eZimbabwe uhali lolo lwamadoyili songathi kule ndawo kuphela lapho lubonakala khona. Esikhathini uphathise umntoza kuyabuya lalo endaweni zemtari, nxa ungambonanga oyakhona le kumboye emesina phetheya bese ungathi ehalini kuyasihlupha sibili kakhulu.
Unkosikazi Sihlezi Ncube ngomunye wabafelokazi esitezi uthi bebethenga imbuzi labanye bakhe belithumi njalo bewoda impahla bethengisa, kodwa lolu hlelo seludilika.
ukudla kokungani kuyasisilela le mali zokuthi sizincedise siqhubekele phambili ngeprojekti ngamaprojekti esiwenzayo ngoba abaningi balisa kakhulu izimali zona ezizimali esizitshayayo kuthi ngabe siyazuza ukuncediseka kakhulu kula maprojekti esiwenzayo kisela abantu bethu egroupini yethu singabafelokazi so sifuna kona sibe lokuncediseka singabafelokazi sinjalo
unkosikazi Josephine Majaha uthi lanxa bebhekane le gcwane le-coronavirus akulasizo abalutholayo njengabesifazana ukuze bazivikele kulo
besisenelisa ukuthi sizisebenzele kuhle senze yonke into esiyifunayo khathesi sile migoqo yokuthi khathesi kumele ukuthi usanitize kumele ube namanzi amanzi asilawo kumele kube le zinto zonke ezifuneka ku-COVID abanye labanye abakwanisa ubakuthole kodwa kabakutholi okuthi uhulumende ngalathi usiphatha njengabomama bemadorobheni umama wasemakhaya ukhangelelwa phansi
lanxa amalungiselelo okulima seqalile emakhaya abesifazana badinga ukuncediswa ukuze benelise ukuphuma lesivuno esihle ukuze banakekele imuli zabo kuthi unkosikazi Agnes Khumalo
silima ngezandla izifuyo zafa ngenxa yokuchisa khonoko ngaye kulama tractor angasincedisa ukuze khonapho abenze khona enxa kungasitholisa kudla ngoba sigebha amagodi ngezane amakhuba angasincedisa uhulumende esibili ngama tractor ayilaphe mbona khona ukuthi lathi sinjizalwazi kungasincedisa emulini
umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe Waters unkosikazi Juliet Ntuwani uthi iningi labesifazana lizukumela agebha igolide ngesikhathi se-lockdown okubafake engozini yokuhlukuluzwa ngabesilisa
ababuyanga lalutho emkuteni emakhaya indlala ikhona lapho kulamankazana sekuphuma umama lo mntwana kuphambanisekile imikhuhlane nje lokuphambaniseka kwezimuli lokuzinikela kwabomama amanye amarephu sikhuluma yikudinga ukudla omama bemakhaya abakuzamayo akula support esuka kumbe ngithi kuhulumende uthi uhulumende afosa uthi omama kabathole
ekhuluma emhlanganweni oqhutshwe edolobheni leGwanda kuyona leviki umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umnumzana Hussein Spanda uthi bazasungula uhlelo lokuxoxisana loZulu
nxa sikhangele ukuthi abantu sebehlezi ezindlini ngenxa ye-COVID ubudlwangudlwangu obube khona phakathi kwezimuli bekusokusiba kunene njalo siyananzelela ukuthi abantu badidana izingqondo ngenxa yokuthi imali ayisekho imisebenzi eminingi ibisiphelile abantu bemile khonokho kuletha udlwangu lokulimazana ezindlini kodwa njalo kuletha lokudidana kwengqondo
umphathintambo ogatsha lwabomama la mabhizimusi asachathulayo unkosikazi Sithembiso Noni ujele umsakazi we-Studio 7 ukuthi kuningi uhulumende akwenzayo ukuze athuthukise inhlalakahle yabesifazane emakhaya uthi kumaviki amabili adlulileyo bebesemzingwane lapho abanikeze abesifazana imithina yokufukamisela amaqanda izidayo imithina yokwenza amafutha okuphekisa lokunye ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisestezi no-Albert Ncube
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Njabulo Ngwenya, ilunga lebandla leMDC Alliance elihlala kweLebhilidane. Sisizwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zibona njani ezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe mubi okwamanje ngoba abantu abasela malungelo kwezombuso lizokuphatheka kumkhonomi. Abantu bayabandlululwa ngepolitiki into ongafanelanga ukuthi nga iyenze. So umbuso wekhaya unzima kakhulu ukuthi abantu bayadubeka kukanti kule ndlala. So thina njengabantu abase-UK siyancedisa ngokuthengela abantu ukudla okunjengempuphu, ama-cooking oil lakho konke okudingwa ngumuntu ophilayo. Phinde sincedise ngokuthenga amanzi endaweni ongatholakali khona amanzi ezinjengebhulawayo. Siyancedisa ngokuthenga amanzi kuma private companies sithenga amabhawuza sincedisele abagulayo abasesibhedlela sibancedise ngokubathengela imithi yezibhedlela ukuze basile. IZimbabwe isebunzimeni obunzima kakhulu ngoba isiyi-charity case, isiphila ngokuphiwa, ayisakwanisi ukuthi izisebenzele. Yikwehluleka kombuso weZANU-PF lomna nakho.
Siyabona ukubana ukhetho lusale minyaka phose emithathu ukuthi lwenziwe. Akhona yini amalungiselelo eliwayenza njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho e-UK ukuthi libone ukuthi liyabhalisa ukuthi lenelise ukuyavota?
Thina siqala kuma electoral reforms. Sifuna i-government i-implement ama electoral reforms under iZEC ukwenzela ukuthi iZEC ibe independent body ezobamba ama election aweZimbabwe ngendlela elohlonze. Nxa kusehlula kungangcono kucelwe i-AU le-SADC le-International Community ukuthi babambe ukhetho bencedisa amaZimbabweni njengokhetho olwabanjwa ngo-1980 olwaluncediswa yi-International Community ukwenzela ukuthi kungabi lokuphikisana. Ngoba i-government yeZimbabwe indlela enza ngayo yenza iZEC ibe aligned to ZANU-PF and iZEC ibe aligned to emaSwatini okuyinto engekho kahle. So thina besicela ukuthi ama Zimbabweans akudiaspora baphiwe ilungelo lokuvota ngoba even kwezomeconomy yeZimbabwe under i-migrant remittance bathumeza imali engange 466 million abayithumeze this year and imali yangkhona i-increasele from 349 million abayithumeze last year to 466 million. Lokho kutshengisa ukuthi kwezomeconomy eZimbabwe even abantu bekudiaspora bengekho eZimbabwe bayancedisa. So nxa bencedisa kufanele baphiwe ilungelo labo lokuvota njengamazwe wonke anjengabo Botswana, South Africa, Namibia abakwanisa ukuvota bekudiaspora.
Bona abasekeli bebandla le-MDC abahlala khona ngapho kwelengilandi baningi kakhulu na?
Abasekeli bebandla le-MDC Alliance e-UK baningi kakhulu. Bayi-majority, especially kuma-Zimbabweans. But inkinga esesihlangana layo yikuthi iZANU kungani isilabantu abasebenzisayo isebenzisa imali isenza esingathi phecelezi ngesilungu i-infiltration. I-infiltration vele ngumsebenzi wayo iZANU yoku-infiltrator ama-organization.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakala ekhaya ikakhulu lokhu okokuthi ibandla le-MDCT liyaxotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance edalele iPhalamende lasema-councils?
Lokhu okwenziwa yiZANU-PF labo makhuphe yikuganga, yikungahloniphi i-constitution yelizwe, yikudelela, yikweyisa, yiku-abuse ama-courts for their gain. IZANU-PF ukuthi isustaine ipower yabo. Ngeqiniso, if i-MDC Alliance yayingavunyelwa ukuthi ibe yi-political party, na iZEC ayizange ivumele i-MDC Alliance ukuthi i-register as a party. iZEC yaregister i-MDC Alliance as a party, yaphinda yaregister i-MDCT ekamakhuphe as a party. Of which ukuthi when they allowed these two parties to contest against each other, kwakusaziwa ukuthi i-MDC Alliance ilidwa nguChamisa, i-MDCT ilidwa ngumakhuphe. So nxa sokudlule ama-election umakhuphe esedliwe, uChamisa esethole according to iZEC 2.1, but thina sibe sokwazi ukuthi wathola 2.6, umakhuphe ethole 45,000. Bathathe ama-MPs lama-councillors awe-MDC Alliance bawanikeze umakhuphe ikuganga.
Lo ke bekungumnumzana Njabulo Ngwenya, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane esekela ibandla le-MDC Alliance. Ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lelani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso yeZimu Imbokodo elwela amalungelo abesifazana eSouth Africa bona bevela eZimbabwe. Sicubungula imisebenzi eyenziwa ngabesifazana kulelo lizwe. Kulandela isehlakalo sesinye isizalwane seSouth Africa esithi senqaba ukwamukela owesifazana osebenza endlini yokudlela irestaurant ngoba evela eZimbabwe.
Uhlupho lolu luhlupho abantu besifazana abangawona umsinsi wokuzinyela lapha eSouth Africa abavela emazweni anjengaseZimbabwe nje abahlangana lalo emsebenzini abasebenza kuyo. Ngithi iningi labantu abasebenza emakhefa emarestaurant lapha eMzantsi Afrika, iningi labo ngabomama ababuya eZimbabwe. Iningi labo yibo abangabowaiter lapha abasebenza ukuseva abantu lapha emarestaurant, yibo abagezisa izitsha lapha emarestaurant, iningi labo yibo abaphekayo lapha emarestaurant. Bagcwele kakhulu kulomkhakha wamarestaurant omama baseZimbabwe. Angeke ngisho ukuthi inzuzo abayitholayo ngiyinzuzo ebenelisayo yini. Njengabantu abasezweni lokuhamba, ngicabanga ukuthi bathatha lokho okukhona. Njalo lemsebenzi lezima abasebenza ngaphansi kwazo nalezi zokuthi kuqhamuka umuntu afika athi angifuni ukuseva umuntu obuya phandle, ngifuna ukuthi ngiseve ngomSouth African. Izinto abahlangana lazo emsebenzini kuyizinto ezibahlukumezayo ukuthi uzathi usemsebenzini wakho kumele umuntu umseve ngoba ngumsebenzi wakho. Umuntu abesesala ethi angeke avume ukuthi aseve nguwe ngoba wena uvela ngaphandle, kuyahlukumeza like emotionally nje, ukugcina kungabaphathanga kahle abantu. So izima abasebenza ngaphansi kwazo umama baseZimbabwe abagcwele ema-restaurant and yibo futhi abaningi, kodwa basebenza ngaphansi kwezimo ezinjengalezo nje zokuthi uthole ukuthi uyaninwa ngoba ungasiyo umSouth African.
Umahluko phakathi komuntu ovela eZimbabwe lanxa bekhuluma isiNdebele ubonakala umkhulu yini?
Umahluko wona ma udinga phakathi komuntu ongumsizalwane salapha eSouth Africa lesizalwane saseZimbabwe. Ukhona umahluko ma udinga, okunjengokuthi mhlawumbe sithi indlela umuntu akhuluma ngakhona. Bakhona abantu ababuya eZimbabwe abangamaNdebele okokuthi uma bekhulumisa isiNdebele lo muntu okhuluma isiZulu umehluko wakho na ukho ngako, ngaphandle nje kwemehluko walokho esithi i-accent ngesilungu. Mhlawumbe ukuzwakala kwakhona kuyikho kwenza ukuthi umuntu azi ukuthi hayi lo muntu akayena umSouth African, akayena umZulu, uliNdebele. Kodwa isiZulu lesiNdebele umahluko wakhona ukho kangako. IsiNdebele lesiZulu kuzindimi ezihambelanayo nje ezifanayo. Kodwa mboni futhi ukuthi ukukhuluma kwakhe yikho bese kungaze kubonise lo muntu ukuthi unomethungo waseZimbabwe, ngaphandle kokuthi uvele lo obefuna ukuthi aseve ngomSouth African ubevele edinga yena ukuthi akwazi ukuthi unometha lo uvele uvela ngapi. Ngoba enye into esuka imangaze ukuthi ema-restaurant ngesikhathi esiningi kuwandwe ukukhulunywa ngesikhiwa okuyilo ulimi abantu bonke abakhuluma ngalo. So kube sokusiba nzima ukuthi ke njoba e-restaurant kuvele kwandi ukuthi kukhulunywe ngesikhiwa, lo munye ube sekudobha njani ukuthi lo munye akusuye no-South Africa ngowaseZimbabwe nxa kade ngakudingi. Yena ubevele ehambe esiyafika kulelo khefa evele eqophelwe kwakuqophelwe njengoba sithi ukuthi abantu base-South Africa abangavumi ukuthi baseve ngabantu abavela ngaphandle. Kusho ukuthi yena ubevele esuke esiya kulelo khefa engasikho ukuthi uvele uqophe kuyohla, ubevele eqophe ukuthi ayekwenza lokho akwenzileyo ukuthi ayebonisa ukuthi yena uyala ukuthi aseve ngumuntu ongasiye nowe-South Africa.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso yezimu imbokodo, sixoxelaye ese-Johannesburg wele-South Africa. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.